Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 kubvumbi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevashanu, 1525.
Sadeg ikada inogona nekuti yakambomisa matambudziko kunana DRC, yakamisawo kuLesotho, yakapindira ikamisa. Saka ikada zvayo yakanyatsozvipira kabatana nyika dzese. Vanogona kumisa dambudziko
iri. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dziri kukurudzira SADC kuti ikurumidze kupindira muMozambique sezvayakamboita kuDR Congo nedzimwe nyika.
Nyaya yakanyanya kukosha ndeyokuti simba renguva yepasika harikundiwi nenyaya yokuti vanhu vakona kusangana. Kusangana hongu kwakanaka uyezve kunokurudzigwa nechero neshoko raMwari, asi vaKristu vazhinji vamachuwa zvokuti vanonzwisisa.
Vemakereke vanoti vanofara nekuzvibata zvakanaka kwakaitwa nevatendi paEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevashanu, 1525, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu gumi nevaviri, 12, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri, 592. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevana, 214, vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu, 193, vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe, 137, vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevatatu, 36,923. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana manomwe ane makumi mana nevasere, 34,748. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru zana zvine gumi nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe, 117,297. Mumwe akabayiwa nhomba yeCOVID-19 mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu, avo vari kukurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzibayiwevo nhomba iyi.
Sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, tinokurudzira zvikuru kuti vezvitoro, vashandi vezvitoro vanotitengesera zvinhu, ava vatinoti masuppliers nemamanufacturers nevashandi vavo vose nevamwe vose vatinobata navo, masecurity company vashandi vavo, kuti vaende vanobayiwa nhomba yeCOVID-19. Iyi nikutaura kwandiri kuita, ndatonobayiwa jekiseni rekutanga. Saka tiri kukurudzira kuti ngatibatiranei pamwe chete kurwisa chirwere cheCOVID-19 chakauya ichi. Iwe neni tine basa, zvinotanga newe, zvinotanga neni, zvinotanga nesu tose, kuti tikunde hondo yechirwere cheCOVID-19.
zvii zvamuri kuitawo kuedza kukurudzira kuti vanhu vanzwisise nezvedambudziko rechirwere checovid-19 ichi?
Tatoita gwaro richatenderera rakangonangana nenhaurwa iyoyi watoita kunge wafemerwa kubvunza mubvunzo iwoyo, nokuti ndodonzvo ratiri kunangana naro pagwaro iroro ratichatenderedza. Tiri kungotaura isusu kurudziro yekuti senyika chirwere checovid-19 chiriko, chinobata iwe neni, hachisarudzi murombo kana mupfumi. Saka naizvozvo umwe neumwe paari kuzvidzivirira, kuzvichengetedza, uyewo kunobayiwa nhomba kuzvichengetedza. Saka naizvozvo ngatiendei, ngatidzvamukei neuwandu hwedu, tiende tinobayiwa jekiseni recovid-19 vaccine.
Kune vamwe vanenge vachitenga muzvitoro umu, muri kuzvifambisawo sei kuti vanzwisise nezvedambudziko iri?
Tagara tiri kudzidzisa vanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana maererano nekukosha kwokubayiwa nhomba. Muzvitoro hongu tiri kuzama kushambadza kubudikidza nezvivhitivhiti zvemuzvitoro, kubudikidzawo nema PA system emuzvitoro imomo, nekunyorawo magwara atinonamira kumadziro nepamukova nepanzvimbo dzese dzakasiyana siyana dzinochimbidzoonekwa nevatengi. Asi dambudziko ratinoona kazhinji sekutaura kwatiri kuita nderekuti vanhu vakanzi tamboita kuti titambanudze kuti ikonomi yedu inge ichivhugwa, mabhizimusi akawanda anga achivhugwa, vanhu vachitendegwa kufamba. Ndinoona sekuti vanobva vafunga kuti hakusisina chirwere checovid-19.
Sei muchidaro?
Vazhinji vacho mukazvitarisa havachanyanyoteedza kuti mamasiki vanopfekewa kana kuti panoitwa social distancing. Vazhinji mukazvitarisa kune nzvimbo dzine huwandu hwevanhu, nzvimbo dzinenge dzine vanhu vagari vanenge vakawanda panzvimbo imwe chete kana kuti pavanenge vakati ungane, vazhinji vamwe vanenge vasina kutopfeka mamasiki. Vamwe vacho zvekuti pane social distancing chaiyo chaiyo havanyanyoione kuti ichinhu chakakosha. Saka ibasa iroro ratinaro senyika, isu tirambe tichingobatsirana nemapazi akasiyana siyana, asi tinoramba tichikurudzira kune veruzhinji kuti chirwere ichi chiriko, zviri kwauri iwewe kuti unge uchizvichengetedza. Hurumende kana makambani kana vemapazi akasiyana siyana vane chikamu chavo chavanoita, asi chikamu chizhinji chinoitiwa newe mugari, iwewe semunhu unenge uchityirawo uye uchichengetedzawo utano hwako.
Munokurudzira vanhu kuti vaite sei chaizvo kuti vakwanise kuzvidzivirira kutapurirwa kana kutapurira chirwere ichi?
Kuzvichengetedza kuti usabatwe nechirwere ichi ndokunge uchiteedza zvakatarwa zvokupfeka mamasiki zvakanaka akavhara mhuno, uyewo nekunge uchichengetedza kutaramuka pakati pako nemunhu ari pamberi newe kana kuti parotivi pako, uye nekugeza maoko nemvura inochururuka, mvura ine sipo. Saka izvozvo ndo zvatinoramba tichingokurudzira munharaunda kana muzvitoro imomo tiri kuramba tichingokurudzira voruzhinji vatengi vedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reSADC rinoti bazi raro rinoona nezvematongerwo enyika nekudzivirirwa kwenyika, reSADC Organ on Politics, Defense and Security, richaita musangano mukuru svondo rino kukurukura pamusoro pekusagadzikana kuri kumaodzanyemba kweMozambique. Varwi vanopfurikidza mwero vechitendero cheIslam vari kurwisa hurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado, uko vanhu vazhinji vari kuurayiwa, vamwe vachidimburwa misoro. Svondo rapera sachigaro vegungano renyika dzemuAfrica reAfrica Union vaMusa Mahamat vakakurudzira nyika dzemunharaunda iyi kuti dziite zvadzingakwanisa mukugadzirisa nyaya iyi nekukurumidza. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanoti SADC inokwanisa kupedza kurwisana uku kana ikazvipira, vachiti SADC yakapedza kurwisana munyika dzakaita seDR Congo, Lesotho nedzimwe, naizvozvo haingatadzi kupedza kurwisana muMozambique. Dr. Mukonza vati SADC inofanirwa kupindira nekukurumidza sezvo kurwiswa kuri kuitwa Mozambique kuchigona kudaukira kune dzimwe nyika munharaunda yeSADC. Tabata Dr. Mkonza, tikatanga nikuvabvunza kuti chii chinofanirwa kungwarirwa panyaya iyi.
Chinofanira kungwarirwa apa ndechekuti SADC ikasatora matano ekuti dambudziko iri rikuitika ku Cabo Delgado ku Mozambique rigadzirwe. Dambudziko rinogona kuramba richingokura. Saka SADC inofanira kutora danho rakasimba paku dhila nenyaya iri kunetsa ku Mozambique. Nyaya ye maislamists ari kurwisa dunhu reku Mozambique.
Zvinogona here kudaukira mune dzimwe nyika mudunhu iri?
Hongu izvozvo zvinogona kuitika, asi maonera andiri kuita ndeekuti vari kurwisa vechiislama vanonyanya kuda nzvimbo dzinenge dzichinzi dzine zvicherwa zveoyo uye negasi. Ndokwavanonyanya kuda kutambira nekuti zvinhu izvozvo zvinopa mari. Saka vanenge vachidawo kubata chikamu chekuti vagone kuwana mari. Saka zvinogona kunetsa kana kukawanikwa iyo oyo iyoyi mune dzimwe nzvimbo dzeSADC. Vanogona kuenda zvakare kuno kanganisa ugaro sekukanganisa kwavaita kudunda kumwadza nyemba kweMozambique.
Vane simba rakadini zvokuti vangakanganisa zvinhu zvinoitika munyika?
Aya, vane simba rakati wandei. Nekuti tikaona makanganisira avakaita kune dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita sekuna naEthiopia nenyika dziri kumusoro-soroko, zvinotoradza kuti vanogona vakaregererwa vanogona kutokanganisa mamiriro akanaka akaita dunhu reSADC. Saka SADC inotoda kutoti itongwarira. Maonero andinotoita ndeyekuti zvakatononokerwa kare nekuti dambudziko iri rakatanga gore rapera, ranga richingoererwa SADC ichi isinganyatsotore danho rakasimba kuti ipedze dambudziko iri. Saka ndinovimba kuti musangano wairi kuita iro vhiki ratiri kubata iri ichanyatsoisa nhano dzekuti pagone kugadziriswa kana kuchitumirwa masoja, masoja otumirwa kuti pave nerunyararo mudunhu reSADC.
Iyo SADC kana makatarisa history yayo, SADC inogona here kumisa dambudziko iri?
SADC ikada inogona nekuti yakambomisa matambudziko kuna na DRC, yakamisawo kuLesotho, yakapindira ikamisa. Saka ikada zvayo yakanyatsozvipira vakabatana nyika dzese vanogona kumisa dambudziko iri.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Makereke mazhinji anonzi akatevedzera mitemo yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 panguva yeEaster. Mazuva eEaster asati asvika, hurumende yakasimbaradza mutemo unorambidza vanhu vanopfuura makumi mashanu kuti vaungane panzvimbo imwe chete. Munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakange vasingakwanisi kuungana vakawanda, zvakafamba zvakanaka chose, vachirumbidza vatendi nokunzwisisa kwavo. Reverend Mutata vanoti monzi yechitendero yakagara yave muvanhu zvekuti vanhu vakarega kuita zvavanowanzoita makore ose, asi vakakwanisa kuzadzikisa zvechitendero chavo vachitevedzera mitemo. Tabata Reverend Mutata, tikatanga nekuvabvunza mafambiro akaita zvinhu paEaster iyi.
Easter yegore rino yanga yakati nyararei. Hongu vamwe vanhu vakakwanisawo kusangana vari nhamba dzinorehwa nemurayiro weCOVID-19. Saka vanhu vanga vasina kuwanda zvikuru pamisangano zvavanosiita mamwe makore. Saka aizi Easter yakafanana nemamwe makore nenyaya yekuti mukuwanda kwevanhu kudziisana kwamunenge munako kwakawanda, uyezve munoramba muchikurudzirana nenyaya yokutenda. Saka zvanga zvakasiyana, vamwe vanga vachisangana internet, masocial media platforms nezvimwe zvakadaro. Zvakasiyana nenyaya yekuti paEaster vazhinji vanoita chirairo chashe kana kuti Holy Communion, inonetsa kuti itwe pa kana pasina vanhu vasingasangani.
Nguva iyi inopei kuvatendi?
Zuva repasika kana mazuva epasika mazuva akakosha zvikuru pachitendero chechiKristu, nenyaya yokuti munenge mambo pamazuva makumi mana kana kuti 40 days dzatinoti mazuva eLent, mazuva okuzviongorora nokunyengetera nokuzvinyima nokufungisisa pamusoro peukama naMwari. Saka pamunosvika paLent yatinoti ndio climax kana kuti patinosvika pakakwirira pekuti nyaya yacho inenge yakupera, inopa kuti vaKristu vave noudzamu hwekunamata kwavo vachirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu.
Chii chazvinoita muupenyu hwedu?
Zvine zvazvinoita pakuona upenyu hwedu, zvinodzidzisa vanhu nyaya yereality yorufu, kuti rufu guriko uyezve gune simba, asi kuti gwakakundiwa pamuchinjikwa Jesu Kristu vakatanga umambo utswa hune chokuita nekukunda. Saka kana vakatarisana nenyaya dzinorema muupenyu vaKristu vanoti hongu zvinhu zvinorema zvinogona kuvapo, asi kune simba kusure kwemuchinjikwa, kune upenyu kusure kweguva. Dambudziko ratakatarisana naro nhasi richapera.
Ivo vatendi vakatambira sei Easter yegore rino? Makaonei mufundisi Mutata?
Vahwande, I think vanhu vakava more realistic kana kuti vakaona zvaivapo vakati ndo zvatinoshanda nazvo. Nenyaya yekuti chigwere checovid-19 chitakaona simba racho mwedzi mishoma yachakauya nesimba, saka vanhu vazhinji vakanzwisisa kuti zvinogona kuti titore nguva yedu kuti tinamate tiri kudzimba hongo. Vazhinji vanga vachafara kana tanga tanamata tiri pamwe chete.
Chii chinokosha kana kunamata vanhu vakaungana kusingakoshi?
Nyaya yakanyanya kukosha ndeyokuti simba renguva yepasika harikundiwi nenyaya yokuti vanhu vakona kusangana. Kusangana hongu kwakanaka uyezve kunokurudzigwa chero neshoko raMwari, asi vaKristu vazhinji vamachuwa zvokuti vanonzwisisa kuti zvinogona kuti tinamate Mwari tichishandisa zvivhitivhiti zviriko mazuva ano zvisingatikonesi kudzikisa nyaya yekushumira kwedu.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yazivisa kuti kubva nhasi mufuro 5 kubvumbi mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa. Dhiziri rave kuita madhora emuZimbabwe 111 nemasendi makumi manomwe nemanomwe palita, $111.77 kubva pa $110.41 ukuwo Petro ichita madora emuZimbabwe zana rine gumi nemaviri ane masendi makumi mapfumbamwe nematanhatu $112.96 kubva pa $109.17. Kana mutengi achishandisa madora ekuAmerica, dizili rapi kuita dora rimwe chete nemasendi makumi matatu nemaviri palita $1.32. Petro ichiramba iri padora rimwe chete nemasendi makumi matatu nemana $1.34. Mangwana chipiri dare redzimhosva richapa mutongo waro uzere kunhengo yeMDC Alliance National Executive Council vamakomborero haruzivishe avo vakawanikwa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga uye kuramba kuteerera zvaitaurwa nemapurisa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi zvenyu. Ndiri kudawo kutaura pamusoro pejudiciary yeZimbabwe. Kana chiri chokwadi, chiri kutaurwa kunzi thanks makore. Nyaya kwa makore ya yatapiwa makore wokuurawa uya uya ne brother ya babake. Kuti thanks wacho ato kunze ari pa bail. Atori kumba kwake. Ndibvunzirewo vamalava, mundibvunzirewo vamatanga kuti zviri kufamba sei. Vana Sisiria Chimbiri, vana Joana Mamombe, vaka abdantwa vari kujeri vasina mhosva panzvimbo yekuti vatosungisa vanhu ivo ndo vari kutosungwa. Akauraya munhu ari kunze, zviri kumbofamba sei? Ngavatitsananguriro imbeitai time yetinoti tibvunzewo mubvunze kunana Malaba, mukuru wejudiciary Malaba, please ndibatsireiwo ipapo.
Kamarari veStudio 7, ndoda kumbobvunzawo hangu kuti kunomba iri kubva kuChina iyi iri kungosvika ichibayiwa vanhu inenge yamboitawo here kuti vanhu vemuZimbabwe vatange ivo vana chiremba vanoziva vacheva vatange vamboiongorora isati yabayiwa vanhu, kana kuti iri kungoti ichingonzi yasvika vanhu vakutonzi ngavabayiwe. Yezvizvi ndiri kutonzwa zvichinzi maticha akutofangwa kutoti abayiwe. Yakamboongororwa here? Iripo nyaya yekuti tingasimbisana nhasi kuti ngatibayiwe, ngatibayiwe, ngatibayiwe. Indakabayiwa pana zvakaitika. Handifungi kuti kana chero yakashata nhomba iyi inogona kutongoti konzeresa musi uyo watabayiwa. Asi kuti ndinoona ndopaya patinozogona kuzotanga kuti patifambe kwenguva togona kuzotanga kana kudonha zviya zvaita vanhu kuChina pakatanga coronavirus paya paya. Nokuti chinhu chinenge chatopinda muropa. Saka inini hangu handiri kukumbira kuti shuwa vatungamiriri vedu ngavaite tsitsi nevanhu. Nokuti munhu kana atobayiwa chinhu chinenge chatopinda muropa, ngavaite tsitsi nevanhu shuwa. Kuti itange yamboongororwa. Nokuti izvi zvokungoti zvabva kuChina chero zvabvepi chero kuAmerica, ngazvitange zvamboongororwa. Nokuti hauzi kuti vanhu vari kutipa nhomba iyi chavo chaivo vari kude chinyi. Saka ndiri kukumbira wangu ipapo, kwete kungoti vanhu vangobayiwa.
Ndoitwa Godfrey, ndiri kuno kuPretoria. Ndoda kutaurirawo maererano nezvevaccine yeSinopharm inobva kuChina. Vanhu vari kuchema chema vechitipwa nzi havana chimbo nayo, havana chimbo nayo, havana chimbo nayo sei? Nyika ngani dzakapiwa vaccine neChina iyoyo yekuSinopharm inobva kuChina? Nyika ngani dzakapiwa? Sei vasina kufa vanhu vavo? Imi tungotaurai kungoti zvinhu zviri kutaurika nyika yese, special muAfrica kwetiri isusu vanhu vechitema, hatisi kutenda kuti vaccine inorapa. Kwete kugumuka mechiti hei hatina chipimbo neChina. Ine chipimbo yacho ndeipi? Ine chipimbo yacho inonzi yakanaka yacho ndeipi? Nachiro kunoku kunona South Africa vari kuramba, hakuna munhu wese ari kuenda kubayiwa vaccine kuno, vamwe vari kutoramba. Saka chamungoda kungoshora kungoti sezvo inotipiri mahara. Chero zvakashata zvinyaripoka, vari zvakanaka tendai. Kwete kuti vese zvese mungori vanhu vari kungoshora.
Studio 7, mamuka sei, mamuka sei, vana baba nevana amai, vateereri nevatipfenyuri. Ndinokutendai, ndinonzi Mafira Kureva paJoburg apa. Ndangoti ndingotaurawo zvinondirwadza nezvinondibata, zvandinoda kutoti tigadzirise kuti ndoshaya kuti izwi rekuti takasununguka kana kuti independence tinoritaurirei, izwi rekuti Women's Day tinoritaurirei, izwi rekuti kodzero dzevanhukadzi tinoritaurirei. Ibvunzo indi kuibvunzira pakuti waiti basa rehurumende nderei kana kubvira 1980 kusvika nazvino kuzvarwa kwese kwatakaita kana kuti kuri kuita vanhu kuzvara kwese kwatakaita kana kuti kusunuka kwatakaita muzvipatara vachibhadhara madzimai ashaya avamiririra hurumende inofanira kuvamirira ndoiri kuvabhadharisa kutora mari kune munhu ada kubara iwo madzimai acho anoti anomirira kodzero dzemadzimai ndoo vatori kumberi kutorera madzimai vasina mari muzvipatara munhu hanzi mudzimai hafaniri kubuda muchipatara kana asina kubhadhara mari yekuti asununguka mwana kana kuti abara kana kuti azvara ndine hurombo hangu kuti madzimai ashaya avamirira kuti ndo unonzi utsinyi hwekupedzisira pasi nekudenga kuti munhu ada kusununguka munhu wechidzima ikodzero yemunhu wese kuti kana uri mudzima unofanira kutakura pamiri 9 months wosununguka pamusoro pacho hurumende ibva kuti chibhadhara watakura 9 months obva wanzi chibhadhara madzimai acho mamwe unonzi vachimira hei toda zvinzvimbo zvepamusoro toda kuti munyika muiswe vice president wechikadzi wekubhadharisa kumwe akadzi kuti vabare munyika medu hurumende yatadza kumirira madzimai madzimai atadza kumirira mamwe madzimai kodzero mudzimai ini ndinoti inotangira pakusununguka mahara ndopane kodzero hombe yekutanga tozoenda kupolitics kunoita maMP kunovhota kunovhura makambani kunoita mamaini tambobva kumahara uku kuti munhu wese mukadzi anofanira kuzvara obhadharwa kwete kuti obhadhara mudzimai akasununguka anofanira kubhadharwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 0012 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi muvhuro dare redzimhosva muguta reminneapolis mudunhu reminnesota rinoenderera mberi nekutongwa kwemupurisa wechichena Derek Chauvin uyo ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd vechitema gore rapera vaGeorge Floyd vakafa mushure mokudzvanyurirwa pamutsipa wavo kwemaminisa anopfuura mapfumbamwe naDerek Chauvin zvikakonzera mhirizhonga muAmerica nemune dzimwe nyika kutongwa kwemhosva iyi kuri kuratidzwa patelevhizheni izvo zvisati zvamboitika mudunhu reminnesota vatori venhau vanobva kufrance germany spain britain nekuaustralia varipowo mapurisa nevechiuto vakazarawo muguta iri kuchengetedza runyararo sezvo nyaya yekufa kwava Floyd ichiri kushatirisa vanhu vazhinji chinyakare kambo kanobva kuhohodza band sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine 525 525 zvimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dziri kukurudzira kuti SADC ikurumidze kupindira muMozambique sezvayakamboita kuDR Congo nedzimwe nyika. Vemakereke vanoti vanofara nekuzvibata zvakanaka kwakaitwa nevatendi paEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.